Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro ya na udzedu za nasi muvuro chivabvu 8/2017. Zvikoro zvovhurwa mangwana vabereki vakawanda vachiti vari kutadza kutora mari dzavo mumabhanga. Vanhukadzi vanobva kumapato anopikisa vakaungana muHarare mukupera kwesvondo vachiparura chirongwa chinonzi #HaveVotes2018, icho chinokurudzira madzimai kuti avote zvine mutsindo musarudzo dza 2018. Vana vadiki pamwe nevakuru vane dambudziko recleft lip and palate vogadzurudzwa pachena kumpilo hospital muBulawayo. Nyanzvi dzozeya ongororo yakaitwa neAfrobarometer iyo inoti vanhu vakawanda vanofarira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa ongororo yeAfrobarometer iyo inoti vaMugabe vari kufarirwa zvakanyanya munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.